inininendiri kugara kuBulawayo. Iye sekuru ndeku kusanyati. Sekuru niko ndiye atorwa nemvura nemukadzi wake wekutolocho nevana.
Mungazive kuti vanga vari kupi chaizvo paitika dambudziko iri?
Vati kuti mani mani, but handizivi kuti ndeipi side yacho chaiko chaizvo, but chimani mani.
Pari zvino mitumbi yavo yatowanikwa here uyezve iri kupi?
Mitumbi mimwe yacho yawanika, but hanzi sekuru nemedhemu wavo vawana vatoviigwa ikoko kuchimani mani. Then vana vanga vari 3, but mitumbi yawanika ndeyevana 2. One wacho vanga asati vawanika kusvika nezuro manheru.
Vana ava vanga vaine makore mangani?
Pane mudiki wacho ane I think mawane 8 months, kuzoita ane 4 years, kuzoita ane 6 years, ndiyo festival now.
Kuchimani mani uku, vanga vari kuita mabasa api, vawani kwa vachitorwa nemvura.
Sekuru muna noita zvekuchechi, saka vano tumezwa kuchechi kuti mumwe ngaende kupi kunoparisa. Saka kaenda kuchimani mani nenyaya yekufambisa inzwi raMwari. Vaiparidza ikoko kuchimani mani nekutuma nechechi.
Vanga vagara ikoko kwenguva yakareba sei?
Vane 4 years vachigara ikoko.
Saka pari zvino mhuri yenyu yakaungana kupi?
Vabereki vari kumusha kusanyati. Then isusu vacho takangogara zvedu kuBulawayo tamirira kuti tinzwe kuti mitumbi yawanika ichananga kupi. Kuzi kune vamwe vari kuSouth Africa vanofanira kuuya kuno kune nyaya iyoyi. Saka hatisatanyatsoziva kuti vanhu vanofanira kunanga kupi exactly exactly. Tirikukondora nevanhu vaenda kuchimani mani kuti tinzwe kuti vanhu vonanga kupi.
Mambonzwa here kuti hurumende iri kuti ichabatsira here panyaya iyoyi?
Hatina kunzwa. Isusu zvatanzwa ndezvekuti hurumende yangoviga vanhu chete nenyaya yekuti hakuna mafridge ekuti vanhu vaise mufridge kuti vanirire hama dzavo chete. Ndizvo zvatanzwa, but zvekuti ichabatsira hatina kunzwa.